Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 20 Ndira 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Rimwe gweta rezvekodzero dzevanhu rinoti mwana ane makore 10 akasungwa pamuzinda weumwe mumiriri webato reCitizens Coalition for Change svondo rapera haafaniri kutongwa pamwe chete nevanhu vakuru.
Court inofanira kuprotekta mwana aye by at least kumuseparata from vamwe vanhu vomutonga ake ari ega but in a safe environment.
Mupepeti webepanau remasvingo Mira Garikai Mashura Kureva achamiswa mberi kwedare nhasi mumasvingo achipomerwa mhosva yokuzvibisa zita remapurisa.
Kuva Garikai Mashura Kureva editor webepanau Mira vari kupomerwa mhosva yokuti vanonzi vakapublisha kana kuti vakakomunikata false information inoita kuti mapurisa aonekwe sevanhu vakashata.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti mukomana ane makore 10 akasungwa kubudiriro svondo rapera pamwe chete nenhengo 25 dzeCitizens Coalition for Change afaniri kutongwa pamwe chete nevanhu vakuru vaakasungwa navo. Gweta Kenneth Masie vaudza Studio 7 kuti bumbiro remutemo reZimbabwe rinoti vana vari pasi pemakore 10 vari mumaoko edare reHigh Court uye kuchorwa kodzero dzevana imhosva huru zvikuru muZimbabwe.
Mutemo wagara unoprojekta vana vari below 18 because unongo chiti they are juveniles. And they want for good protect by the law, especially the courts. Saka kana pane nyaya yakaita sei yekuti tichiona futi nekunze inoita senge nyaya isina nyaya kusimba steric and zviri kuitika kune mwanawo zvinhu zvino affect like the well being. Court ino for good protect mwanaye by at least kumuseparata from vamwe vanhu womutonga ake ari ega but in a safe environment.
Chii chingaitwa pamusoro penyaya iyi nekuti zvoita zvekuti nyangwe iye magistrate ava kudotyorawo mutemo?
Malawyers anofanirwa kureza atingati maconstitutional issues anenge achibuda panyaya iyi because one chiri kubuda apa iviolation of child and the violation yemwana it's a very serious thing because toza kuti muZimbabwe especially constitution inotaura kuti the guardian yevana muZimbabwe is the High Court. Saka kana zvinhu zvakadai so zvaitika kumasiti court magweta anofanira kumanya achiendesa nyaya dzakadai so vachapila kuHigh Court and pafanira kuita yatikati the protection of this juvenile because zviri kuitika apa zvinhu zvisingafanira kuzvichioneka like in a society yatinoti inorespekta mutemo nekuti vana havafanira kuexposwa to such environment especially kuvharirwa vachiiswa incarceration and going through this process they should be separated entirely in a safe environment.
Ko kana vana vatinoti vana ava vanenge vari pasi pemakore 18 vachiita zvematongerwo enyika kana kuti vari politically active, pano mutemo unovarambidza here? Pane zera here rinonzi mwana haakwanisi kuita zvematongerwo enyika kusvika asvika pazera rakati?
Kwete, hapana munhu anorambidzwa kuita zvematongerwo enyika especially kana tichiita safuti bumbiro redu remutemo. Pane section yemuconstitution inotaura kuti every Zimbabwean ane right to associate or not to associate with anyone. Saka zvinoreva kuti munhu anokwanisa kuassociata nepolitical party anoda kana kuti kwete and hazvitauri kuti zvinova zvine zera. Saka kusungirwa nyaya yekuti uri kunzi une waonekwa uri pamusangano kana kuti we CCC kana kuti bato rinopikisa zvinhu zvinenge zvitochikora kodzero dzemunhu nangwe ari which age.
Vamasiye sokuziva kwenyu kana mapato ezvematongerwo enyika achiti youth vana ve youth vebato rakati makore api anenge achirehwa apa?
Yuti tikati inogwa kutangira pa makore 21 zvichidzika. Nekuti yuti inenge ichingoto define the aggregation yevanhu vari mumusangano imomo. Saka but kana chitasa kuti yuti tichita sedu iri legal term, munhu wese ari below 18 years anototitwa semwana in terms of our laws, even the Criminal Procedure and Evidence Act. You know, tarok ti anyone are below 18 years should be treated like a juvenile. So tichitasa nyaya iyoyi uyu antu ane 16 years nimise antu ane makore akatoti one day ari pasi kupfuura the limit inotaura mutemo.
Avo vange vari Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masiye vari parunhare kuTexas ne Studio 7. Pepeti webepa nau remashingo mira garikai mafira kureva achamiswa mberi kwedare redzimosva nhasi kumashingo achipomerwa mosva yokubudisa zvemanyepo zvinonzi nehurumende zvinosvibisa chimiro chemapurisa. Gweta rava mafira kureva vamartin mureri vaudza Studio 7 kuti mafira kureva akasungirwa mhosva yokutaura kuti mhosva yakaparwa neumwe munhu yakatsikwa-tsikwa zvakakonzera kuti vamwe vafunge kuti mhosva iyi yavharwa-vharwa sezvo munhu aipomerwa mhosva iyi ane usahwira nemapurisa nevasori.
Ya mukoma garikai mbasa kureva editor wedhe Masvingo Mira vari kupomberwa mhosva yokutiwo vanonzi vakapublisha kana kuti vakacommunicata false information inoita kuti mapurisa aonekwe sevanhu vakashata nevanhu veruzhinji.
Vamafira kureva vanobvuma here mhosva yavari kupomerwa?
Vamafira kureva havabvumi mhosva iyo, vanotoshamisikawo nokutiwo vakangeita basa ravo saedita webepa. Saka zvavanotaura iwo vanototi zvinhu zvinofungidzirwa kuti anonzi maallegations, saka hapana zvokuti vakanyatsokudonongodza kuti ndizvo chaizvo zvinotofunge zvindo chaizvo zvinonzi nevanhu.
Muchaifambisa sei nyaya iyi sezvo tichiona sokuti vatori venhau vagara vachishungurudzwa zvikuru nehurumende pamusoro pezvavanenge vanyora kunyange zviri zvechokwadi kunyange zviri zvisina kunyatsoti twasa twasa, muri kutarisira kufambisa nyaya iyi sei?
Isu titofunge nokuti nhasi uno tinoenda padare nenyaya iyoyi tinongoramba takasimbirira tichimira naizvozvo zvokuti mukoma Masvira Kureva hapana zvavakaresa kuita. Vakaita basa ravo semutori wenhau, vakatarisa zvose zvaitarisirwa kuti vainge vachipepeta nhau dzavo, hapana chavakaresa. Saka tidefensi yedu toramba takangondomira saizvozvo. Ndinotenda kuti ivo mapurisa acho vakuru vacho vanoti vanouya kumatare ndo vatichahwa matama avo, hatisati taona hedu mapepa avo iko zvino, hatingati mastate papers kuti tinyatsokuona maparigo avanoti akaitwa mhosva yacho nemawitness avo kuti ndivanani. But mukoma garikai vacharamba vachimira vachiramba nyaya iyoyo.
Gweta rinomirira mupepeti wenhau garikai mafira kureva vamartin mureri vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Bazi rezvemigwagwa reTransport and Infrastructural Development rambomisa marezenzi ekutakura vanhu emabhazi eRimbi Travel ne and Tours ne Tashlit Investments ayo anozivikanwa nerekuti Zebra Kiss, zvichitevera tsaona yakaitika nemusi wechipiri mumugwagwa unoenda kuNyamapanda. tsaona iyi yakauraya munhu mumwe chete nekukuvadza vamwe vasere. Gurukota rezvekutakurwa kwevanhu bazi vaFelix Tapiwa Mona vati zviri pachena kuti mabhazi aya aita zvemujau izvo zvisiri pamutemo. Vanofamba nemabhazi vanoti danho ratorwa nehurumende idanho rakanaka chero hazvo izvi zviri kuitika munyika yose kwete kwamutoko chete. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mukuru wesangano revanofamba nemabhazi rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath kuti tinzwe maonero avo.
Kusasindwa kwemarizi ema kambani maili uku kuno charita kuti hurumende iri kushushana zvikuru netsaona dzekuramba dzichingoitika dziri kukonzereswa nekushayanywa kwavatyairi pamugwagwa. Nyaya yekuvhechemuswa kwemabhazi inyaya yatogara nyuita nezvayo isingataritwe zvikuru.
Munoona danho ratorwa nehurumende iri richizobatsira here?
Taranga tambotambira mashoko iyaya makundana ari kuitika pahighway kutya mutoko chete nzvimbo dzakawanda zvikuru hatikwanisi kudoma mabhazi amwa anovhetemutswa ichiitwa makundano muhighway asi tichitangotaura aya akonzeresa kufa kwakondakta nekukwara kwevamwe vanga vari mubhazi umu. Nyaya yekusapedzwa kwemitemo opa mugwagwa yakanyanyisisa zvikuru nenyaya yemakundano aripo pamugwagwa kuti munhu wese anenge achida ane mabhazi kana kuti vari kutyaira mabhazi vanenge vachimhanyira tageti zvinhu zviri kutoitika pamugwagwa. Isu tinoona senzira yakanaka yekumboedza kutumira shoko kuvaridzi vemabhazi kuti vagadzirise makambani avo vagadzirise nyaya yekurikruta madhiraivha kwavanoita kuti vange vachitora madhiraivha ano unyanzvi vanoziva kukoshesa upenyu hwemapasenja vakatakura nekuti ndoo vamwe vanovapa mari yekuti vange vachikwanisa kurarama uye zvakare kuti bhizinesi rienderere mberi.
Iro izwi remutakurwi mumugwagwa umu riri kuteererwawo here pane zvese zvinenge zvichiitika izvi?
Nyaya yekuti izwi rapasenja dzimwe nguva kana tichitaura tinoita kunge tiri kutaura zvekunyepa. Pamugwagwa hapana kumira mushe nenyaya yemakundano, nyaya yematimetable zvinofanira kutangira RMT nyaya yekugadzira nyaya yetimetable, nyaya yekuti maassociation aonge achipohwo simba zvimwe kuda panga mugwagwa mungagadzikani nekuti code of conduct yepamugwagwa haisi nyatsouta. Takatarisa kuti ivo vemakambani ndingauti maoperators aya anofanira kunge aine mitemo yekuti kana munhu akanga atyora mutemo wavo anombomiswa kana kuti anogona kurangwawo zvizvosvikawo kumakoti zvizvosvikawo kuministri kokusivwa nemarecommendation isee zvinoita magweta. Magweta anozviregureta ega ndo zvatanga tichida kuti zvinge zvichiita nokuti tiri kuona kuti hurumende ine zvakawanda zvainobata zvimwe zvese vanenge vasiko vanotoudzwawo kuti kwaitika zvakati.
Zvamunofungawo kuti zvinofanira kuchinjwa pamitemo yemumigwagwa ndezvipi?
Tikukukumbira kuti vemabhazi maassociation apowo masimba ekuti vange vachifambira basa mune zvakanaka vachibatsira nehurumende kuti pamugwagwa pange pachigadzikana taona dzinge dziri shoma uye zvakare izwi rapasenja rinofanira kukosheswa pane zvese zvinenge zvichiitika.
Avo vanga vari mukuru wesangano revanofamba nemabhazi rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum rinoti richashanda nemadzimai ari munyika iyi atarisana nekudzingwa mukupera kwechikamu sezvo magwaro eZimbabwe exemption permits anovatendera kushanda munyika iyi osvika kumagumo. Mumwe mukuru musangano iri muzvare Diana Zimbudzana vatiwo vari kushanda madande mutande kuti madzimai ari munyika iyi asa shungurudzwe ngati nzwei urukuru yavaita na Marvelous Musanga Nyauye we Studio 7.
Mazuvano nenhau dzesocial media vanhu vanokwanisa kutaurirana kuti zviro zvangari kwakati vanhu vachishandisa zvinana WhatsApp, Twitter, vana Facebook apo. Saka chinenge changosvinda paWhatsApp vamwe vanobva vachiisa kuTwitter vamwe vachiisa kuFacebook. Zvinobetsera kuti madzimai kuenda kunzvimbo kwavari kwakaita iri Jujula ichisvika kuvanhu vanobva vafanoziva kuti regai tigare tiri mudzimba tatisafamba kuitira kuti tinge takachengetedza.
Sangano renyu riri kubatsira sei nyanya madzimai? Iro gorerino.
Gorerino ni chikuru chatakatasa na chonde chekuti vazhinji vapemedza anonzi maZTP ari kundomuna John anenge apera. Saka kubatsira kwachaita ndechekuti tingoonesana tichigara pasi nemadzimai kunyange tichibvunzana kuti murongwa wavo wakamira sei. Vanenge vachida kudzokera kumusha tinenge tichibetserana navo tichinzwisisa kuti kumusha kwacho vanenge vachida kudzokera kupi uye munzira ipi. Vanenge vachidawo kugara muno tichivaonesa kuti hazvikonzere kuti vanhu vagare munyika yevamwe mumapepa avasina kunyatsokwana nekuti vanenge vaakuzvisisa parumananzombe. Saka ndohurongwa hukuru hwatinawo gore rinaiwo.
Zvimwewo zvamungakurudzire madzimai panguva ino mwedzi uyu uri kutaurwa kunzi vadzokere kumusha usati wasvika ndezvekuti chii vasina mapepa?
Tinongoti isusu kuronga kwakanaka. Munhu ngaazvinanzerere muhana yake ozvibvunza kuti chaanoda chii. Kana iye ari kuronga kuti zvakaringana kuti adzokere kumusha hazvingashandi kuti munhu adzokere kumusha asina chaunirika. Unofanira kutenge uine mashere nacho aunoisa padivi kuitira kuti kana udzokera kumusha unosvikowanawo pekutangira. Kana kumusha kwacho ikoko paine pekunosvikira pakanaka pakaringana here ndapanudza vandurudzwe kuitira kuti kana vanhu vachinge vodzokera havazonotangiri pasi asi kuti vanotangira pakati pezvishoma.
Vanenge vachida kunzwa zvinoita sangano renyu vanokubata ikupi?
Vanogona kubata iro sangano redu tiri paFacebook Zimbabwe Excellence Forum. Vosenda mamessages avo ipapo then tovapindura.
Muzvare Diana Zimbudzane vesangano reZimbabwe Excellence Forum vachitaura naMarvelous Musanga Nyauye weStudio 7 kuSouth Africa. Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Dare reHigh Court rinoti gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo havana simba rekurambidza zvabvumiranwa nemakanzuru emumaguta kana kupindira mukufambiswa kwemabasa emakanzuru. MuNewsday makare Zimbabwe inotarisira kupiwa mamirioni gumi nemana emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kurwisana nechirwere chemalaria. Mamwe masangano akazvimirira muZimbabwe anoda kuti kupfuyiwa kwehuku dzakavharirwa kurambidzwe vachiti huku idzi dziri kushungurudzwa izvo zvisina kufanira. Tombotarisa yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7, why musingamboendesi message yangu? Why musingamboiendesi? Every day ndinotumira 2 times but hamusikuendesi. Chikumbiro changu ndechekuti Facebook ari kutuka vanhu uyo kao. Then autoendeswa hake kuUkraine kumauto kuti tatokwanisa kutondoroya zvinoita. Then umweni uyo akauraya vanhu uyoyo muFacebook. Ngatongobatanzwa kuti aende ikoko zvinotokwanisa kutoita futi akakwanisa kutondobatsira Ukraine katokwanisa kutoyamurika. Kuti zvaari kuita uya kutukana nevanhu pamusoro pe. Ngarangare futi kuti paive vaangachitaura zvaanoda futi achitukana futi kuti vanhu ndozvaanogona kutukana izvozvo. Pasina 2 days takanzwa kuti matiraka abatwa ari ezanupiefa vangaita kuti NDC chichi.
Ya, ndinonzi Pastor Chitemerere. Nyaya yekusungwa kwevanhu munyika munomu yakaomarara zvashoma. Madzimai kusungwa kubudirira vanongosungwa opposition chete vange siri rari kai. Vatanhu vakudiskasa zvofanira kuti munhu ukaenda mumba mako ndibadza chimwe dzimwe tichimbodiskasa nyaya dzedu kusungwa manje. Asi vanongoita pese pese musangano vari kufamba vachitinetsa pastors voED, pastors zoni hapana rokuvasunga. Mukuona pe nyika inoiyi Mwari ngavatibatsire zvinhu zvinomira zvakanaka. We are very disappointed kuti Mwari nyika yakatanga rini kuda isu. Ah, even Robert Mugabe angari better than zviripo izvi.
Ndoda kubvunza kuna Chris Muchangwa mashoko akataura maringe nekuti ZANU-PF yakatenga a fleet of cars mudura kubva kuAmerica. Kuno vandoko vari kuti vakatemerwa masanction mota dzinozobuda sei. 2. Ndoda kuziva apindure mubvunzo kana ari ari kuzvinzwa ndiye anofanira kuti azvipindure kuti how come vanotaura kuti government haina mari asi ZANU-PF ndo ine mari kudarika government. Chokwadi chokwadi munhu ane pfungwa dzinofunga chaizvo sei vachirambira vari mugovernment yacho isina mari vadi kusiyana nezvegovernment vaita zvavo zvepati yavo ZANU-PF usiya government kupinda vamwe mugovernment. How come munhu mukuru akafanana neanotaura kuti murungu waanoshandira haana mari pana iye zviri kuratidza zvega pachena kuti mbavha dzeZANU-PF tiri vanhuwo vekungoti zvedu hatina zvatinokwanisa kuita kana tanzwa zvatinenge tinzwa but zvinongorwadza kuti varume vakuru vachena machendera vane makuru avakaita zvavanotaura asi handizvo zvinotaurwa nevarume vakuru vakafanira murungu waunoshandira woti haana mari iwo ndione mari vaiwana kupi umbavha watiri kutaura ndohwo wabuda pachena kuti vaba mari yekambani vaisa kupati kwavo vauti government haina mari ngavabve government kana government isina mari vanonyadzisa varume avo kutenga motikari dzekukambeneza nyika haina kana maambulance patara hazvina kana mushonga kana wani vanhu vari kutambura asi munotiudza kuti vanotenga a fleet of cars dzinodhura food range inomboita mari vaitenga kupi kwacho kwavari kutaura kune kwavakatemerwa masanction vanokwanisa vanotora motikari iko vadzitora sei iko kune masanction masanction avanouya kana vanhu vataura zvavanenge vachitaura zvavanoda kuti zviitwe munyika yavo taura kuti masanction asi kana zvazve ZANU-PF hakuna masanction akafanana nazvo.
Ini ndoda kupindura hangu vanhu vari kutaura kuti ZANU-PF haitisina vanhu ZANU-PF haitina vanhu vanhu veZANU-PF havana nguva yekuuya pastudio zvimwe vachitaura vanopedzere nguva yavo vakamirira zuva rekuvhota nazvo richashedzwa maere zvinovhota bato ravo rohwina kwete zvotanzwa kunzwa kutaura pastudio zvimwe ndokuti kuine vanhu ZANU-PF ine vanhu uchiona kudai vanhu variko vakatomirira dero kuvhota kuti vaise mutungamiri wavo muparty yavogovernment chete.
Ndinobatikana zvikuru nemashoko anenge achitaurwa naganga choyo achitaura nekuramba zvinhu zviri pachena achida kusoroda kuda kuzviita kunge ndiye anogona kutuka vanhu sereki zvaanga achiita zvekutuka vanhu vanenge achitaura navapa izvizvi vanhu veZANU-PF ivavo ndo vane access yekuwana futi mapurisa izvizvi takaona kumainuku kwakarobwa nevakuru naMP weZANU-PF nefuti mapurisa akawanda vari kunopa vakapakatira zvombo masoja akawanda vari kuba vakapakatira zvombo nemhaka yekuti vanonzi musatatidzire ezvino nhasi musino takaiswa chimwe chimutemo chakasiyanwa namunangagwa chekuti manesi nemadhokta havafani kuratidzira vakaratidzira vanoenda mukati uri kunzwa dai vanhu ivavo vaine access yekushanda nefuti vanogumeza vakuba futi vakapakatira bhokuti vanenge vaine nzara saka isisu tinorwadzwa zvikuru vanhu nezvinotaurwa naivo vana gangadyapo bhozi ndo vari kudya vachiguta nyika ichinonga svosve nemuromo manje vanofunza kuti hatizvione nhasi ezvinonasi ezvinozvi chidilimination chavo icho charambwa chavo chavakaisa icho chakagadzirwa kuzeki igo chiri kurambwa dai zvagadzirwa zvisvinhu taenda kumaelection tida kuvabvisa vese nembwa dzavo vabva vagara vaenda kumateresuku nyika itododa nyika inotungamirirwa kwete nyika ine vatongi ezvino vanhu vatakati vanhu vagara mumajeri mahara ezvino vakakukurudza kukudza vari kunosa vari mumajeri mahara vasina mhaka vachisiya vanhu vane mhosva vachigara kunzo tatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazvo enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica. America inoti iri kusimbaradza kudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica panyaya yekutumira umhizha hwepamusoro-soro kana kuti masatellites kumwedzi pachishandiswa zvitundumusere-musere. Muteedzeri wegurukota rinoona nezvemagungwa mamiriro ekunze neumhizha mukufambiswa kwemashoko muAmerica amai Monica Medina vanoti kujikidzana uku kwakakosha zvikuru munyaya dzebudiriro. Amai Medina vakachingamidza Nigeria neRwanda senyika dzekutanga muAfrica kunyorerana chibvumirano ichi chinonzi Artemis Accords. Vanoti nyika makumi maviri nenhatu dzaisa runyoro rwadzo pachibvumirano ichi kusvika parizvino. Vati uyu munongedzo wenyika dzakasiyana siyana dzine chido chimwe chete chekusimudzira humetura nehumizha munyaya dzezvekuongorora mamiriro akaita pasi rino. America inoti zvibvumirano izvi zvinoenderanawo nedonzo rayo rekushanda nekambani yeNASA Artemis Program kuona kuti yatumira mudzimai wekutanga uye mutema wekutanga kumwedzi nechitundu musere musere. Kuburikidza nechirongwa cheArtemis, America inoti iri kuda kuumba mubatanidzwa wenyika dzakasiyana siyana usati waonekwa munhoroondo yenyika dzepasi rino uchiita mushandira pamwe wakadai. Amai Medina vanoti masatellites anenge ari pasi achiona zviri kuitika kumwedzi akakosha zvikuru mubudiriro yenyika dzepasi rino. Semuenzaniso, amai Medina vanoti humizha uhu hunobatsira kunzwisisa nezvenzvimbo dzinogona kuparadzwa nemoto uye kuruka mazano ekuti zvingadzivirirwe sei zvichibatsira kuti vanhu vasarasikirwe neupenyu kana neupfumi hwavo. Vanoenderera mberi vachiti mwedzi wapera, Uganda neZimbabwe dzakatumira masatellites kumwedzi anenge achitarisa nyaya yekuchena kana kusviba kwemvura, kushandiswa kweminda uye mamiriro evhu. Vanoti America ichaenderera mberi nekushanda nedzimwe nyika dzemuAfrica pazvirongwa zvakadai zvekuona mamiriro akaita pasi rino pachishandiswa humizha wechizvino zvino kana kuti masatellites. America inotiwo iri kufara nerutsigiro rwairi kupiwa nechikwata chenyika dzemuAfrica dziri muUnited Nations kana kuti African Group dzakaisa runyoro rwadzo pachibvumirano chekusatumira zvombo zvehondo zvemuchadenga zvinokanganisa mamiriro ekunze. America ndiyo yakaunza chisungo ichi kudare reUnited Nations. Amai Medina vanoti America yakazvipira kusimudzira humizha hwekuziva mamiriro ekunze zvichiitwa murunyararo. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica. Maverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe gweta rezvekodzero dzevanhu rinoti mwana ane makore gumi nemanomwe akasungwa pamuzinda weumwe mumiriri webato reCitizens Coalition for Change zvondirapera haafaniri kutongwa pamwe chete nevanhu vakuru. Mupepeti webepanhau reMasvingo Mira, Garikai Mashura Kureva achamira mberi kwedare nhasi muMasvingo achipomera mhosva yekusvibisa zita remapurisa. Tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manyasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndokusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Ndebele.